sarzi yekumasvingo ndiyo yakadoma kekutanga vamudzuri kuti vave mumwe vatevedzeri vemutungamiriri webato. Vamwe vakadomwa sevatevedzeri vemutungamiriri webato ndivamogen komichi navaiusme nuve muzare tabhita kumalo vakadomwa pasina anovakwikwidza kuti vavaita chigaro webato. Ukuwo Amos Baya ndivo vakadomwa kuti vaite murongi wemusangano. Valuk Tamborinyoka ndivo vakadomwa kuti vave mutauriri webato. Vacharlton Hwende vakadomwa kuti vakwikwidze chigaro chemunyori mukuru webato. Ukuwo vaDavid Coulthard vakadomwa kuti vakwikwidzire chigaro chemubati wehomwe. Nhengo yeCitizen Alliance vaJoe Mugari avakanga vachikokera sarudzo mudunhu remasvingo vakati urongwa hwenomination hwakafamba zvakanaka.
Manominations aya abuda zvakanaka nekuti vanhu vaburitsa zvanga zviri mupfungwa dzavo ende hapana kupokana kana kukakavadza kwanga uchiitika. Pabudawo vaviri vatatu vabvuma kuti vavhote nekusarudza munhu mumwe chete wavanoda wavazosarudza vacho vabva vafara vese kunje yavanga.
Musarudzo dzekutungamirira dunhu remasvingo vaJames Gumbi vakunda vaSimon Mupindu. Sarudzo iyi dzakatanga musi wemuvhuro dzikapera zuva rudoka nechipiri sezvo pakamboita kunetsana pakusarudzwa kwevanhu vaifanira kuvhota vamwe vachiti sarudzo dzematunhu mamwe hadzina kuitwa zvakanaka. Pakamboita kakunyunyuta kwevatsigiri vavamupindu avakange vachiti vakabirirwa asi izvi zvakazogadziriswa. Vachibaya avakaitisa sarudzo yedunhu vakati sarudzo dzakaitwa zvakanaka vakatiwo vakanonotswa kupedza neuwandu hwevanhu vakauya kusarudzo.
Vakunditi inini sarudzo dzafamba zvakanaka chose hongu hatina kukwanisa kupedza nezuro nenyaya yekuti masvingo inzvimbo yakakura mafurati edu emusangano vane indresi yakakura chaizvo paurongwa hwekusarudza vatungamiriri vavo. Saka ndinga tapedza usiku hwese tichiita basa guru reaggregation. Munoziva kuti musangano pausiku wakura seune mujesu munhu wese anenge achikwidza anga tidai ndakundavo vachitinei vana vemgc vanohwisisa kutiri kubwira zvamura mai vedu kana tichiri yamwa hatitamburi munyatso.
Vagumbi avo vakakunda musarudzo umu vakatambira zvakabuda musarudzo nemufaro vachiti vachashanda kubatanidza vatsigiri vavo kuti bato ravo rizokunda musarudzo dzenyika.
Ende mashoko angu muchidimbu ndeyekuti mhuri yemasvingo inofanira kubatana nokuti mukaona musiyano uri po pamavhotsi awanikwa anoratidza kuti vanhu vane unyanzvi hwakada kufanana. Saka pane challenge yokuti tibatanidze leadership chero vanhu vakwikwidzana so that tinova nemasvingo yakarongeka.
Vagumbi vatanga vachitevedzerwa navaSimon Dziki munyori webato wakaitwa vaEria Musendekwa mutauriri webato ari vaDerek Charamba uye madzimai achange achitungamirirwa naamai Nyaradzai Mago nakamira Studio 7 masvingo. Ndini Gandri Maramba.